Inindi ni Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na uzedu za nasi gumi guru 28, 2019. Dari reparamende raende samasamanisi ekusunga kambani ye Fates Seed and Grain nekujiza dare iri nekuramba kuzopindura mivunzo yekuti vakafambisa sei mari inosvika mamiriyoni mazana mana yavakapiwa pasi pecommand agriculture. Vagari vemubulawayo voita dambudziko remvura zvotyirwa kuti zvinogona kukonzera urwere. Zimbabwe Congress of Trade Unions yoramba ichinetsana nebazi rezvevashandi nenyaya yekugadzirisa matambudziko akatarisana nekambani yeNational Social Security Authority. Nyaya yekuramwa mabasa kwavana chiremba nekushomeka kwavana mukoti yowedzera dambudziko remadzimai anofa achiedza kusununguka. Munhau dzemitambo Highlanders yotarisirwa nevakawanda kuti isimudze mukombe wechibuku Super Cup. Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa nyaya yezvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vehurumende nezanoPF uye kuti kuratidzira kwakaitwa nechishanu kwakabatsira here. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-6040 ne-15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-7270 ne-9885 shortwave. Musakanganwe kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.